My elections are to our Nesau, and my elections are to a local government. I argue for Muswa to May 2024. Saka anjilo nga taka piri dai nini what ye bichus li mo. Ndiri nengo ye Labour Party.
Tinora kuti makambo kwikwiza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro rimusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana munoona muine mukana here rwendo runo
ichokwadi kuti ndakakondesta wadhi imwe chete bichus limo ndiri nhengo yeLabour against conservatives party member inova hurumende iri kutonga last year 2023 takaita difference inoita about 147 mavotes. Tinodaira zvikuru kuti wendo huno tinogona kubudirira kuburikidza nokunge ndaane experience yemakampeni yemaelections yemuno muBritain. Sezvo ndakabvotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina. Saka ndopatiri vakandimira. Ndinodavira kuti zvinoita kusvika taona kuti kunowira tsimbo nedowe ndekupi.
Muri munhu akazvarwa kuZimbabwe, vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain.
Regai nditi nini, once a politician, always a politician. Hatigoni kumirira nguva. Saka donzo repolitics ndorokumirira vanhu nokuvapa pundutso. Zvisinei nekuti inyika ipi, ingave Britain here kana kuti Zimbabwe. Saka ndopatiri pari zvino.
Iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe?
Zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yokunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei, zvakare anovakwa sei. Saka zvinhu zvinogona kutibetsera isusu kuZimbabwe pane zvandiri kuita parizvo.
Toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve, ii nhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu?
Vakandemiri kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi, inonga iri history kurudzo rwedu rwekuAfrica. Ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yeworso.
Makakwanisa kunge muchisvika apa sei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party?
Takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiri wepamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri umiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections.